A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, March 20th, 2019. And this is a Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the ongoing relief efforts for victims of Cyclone Idai.
President Emmerson Mnangagwa, who was criticized for leaving the country on the eve of the Cyclone Idai touchdown, today visited Chimanimani, the epicenter of the devastating tropical cyclone.
The president assured the affected communities that no one will die of hunger as government has mobilized necessary requirements.
The president also commended the defense forces, the police, and other security arms for working tirelessly to open roads that have been blocked by the cyclone.
However, the government and relief agencies were not forthcoming with the latest figures today, although by end of yesterday, there were 98 people reported dead and more than 500 missing.
Zimbabweans from abroad have also come together to help their compatriots back home.
In South Africa, Zimbabweans have teamed up with the embassy to raise the basic needs to send to the survivors back home.
In the United Kingdom, the situation is the same.
And here in the United States, U.S., Zimbabweans here have raised more than $30,000 to send home.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m.
Hongu vadiwa vatereri nevatariri nasi tiri kuenderera mberi nekutarisa zviri kuitika kuManicaland nedzimwe nzvimbo munyika dzakabatwa nedutu mupengo recyclone Idai. Taona nasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachishanyira nzvimbo dzakakuwadzwa nedutu mupengo iri kuManicaland kuChimanimani. Taonawo zvakare mabasa ari kuitwa nemasangano akasiyana siyana pamwe nemakereke akasiyana siyana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mativi mana mukuedza kubatsira kurerutsa ndima kuhama neshamwari vakarasikirwa neupenyu, vakarasikirwa nemidziyo, vakarasikirwa nepfuma, vakarasikirwa nezvirimwa, vakarasikirwa nedzimba dzavo. Vanhu vangosara ari dungamunhu vasina chavainacho, asi vana veZimbabwe vari kutaiwa mukuchema. Tinobatana, tiri kuona zviri kuitwa nevanhu vakawanda kutumira zvekushandisa, mari, chikafu, mvura, mishonga nezvimwe zvakadaro zviri kudiwa. Taonawo mauto pamwe nemapurisa vachibatanawo nevagari nevamwe vari kubatsira mukuvhura migwagwa yakaparadzwa, nekuti tinonzwa kuti kune migwagwa yakawanda yakaparadzwa, mabhiriji akawanda akaparadzwa. Nzvimbo idzodzo dzakawirwa nedambudziko hadzisi kusvikika. Pamusoro pezvo, tanzwa kuti kune vakashaya vanga vasingazivikanwi kuti ndevenyika ipi, muZimbabwe here kana kuti kuMozambique. Saka vekuMozambique nezuro vakanga vakatumira shoko kuZimbabwe, kudivi reZimbabwe, kuti kune mitumbi isiri kuzivikana kuti ndeyanani. Tazonzwa nhasi kuti mitumbi mitanhatu yazoradzikwa iko kuMozambique ikoko. Mitumbi iyi ndeyevana veZimbabwe yaradzikirwa kuMozambique, nekuti vakanga varamba vakaichengeta inenge yakuipa. Asi tinonzwa kuti vekuMozambique vasati vaviga vanhu ivavo vanga vachitora mifananidzo vachibva vangotorawo neguva racho kuti mufananidzo, kuitira kana hama dzaakuzouya vanenge vachivaratidza kuti mufananidzo uyu munhu iye takamuviga paguva iri. Kwotiwo mudunhu reChimanimani, pane township inonzi Ngangu, ndo yakanyanyorohwa netsaonai. Nezuro takanzwa kuchinzi kwakavigwa vanhu vaidarika makumi mana. Tiri kunzwa kuti nhasi kwaigwa zvakare vamwe. Tisakangana kuti vakuzivikanwa vakashaya mutsaona iyi vanosvika 98 kana kuti makumi mapfumbamwe nevasere ndo vari kuzivikanwa vanodarika mazana mashano vachinzi havasi kuzivikanwa nzuva ripi asi uwandu ihwohwo hwevanhu vakashaya nevakatsakatika vasati vazivikanwa huwandu hunogona kupfuura ihwo huri kuzivikanwawo nenguva ipi zvayo nekuti munzvimbo imwe chete yatanzwa nhasi pane vatataura navo panhau dzedu dza7 vataura iwo nezveward inonzi ward 23 hanzi kwamutsvangwa kuri kunzi pane vanhu vanodarika 185 kana kuti ngati vanhu 186 vasati vazivikanwa kunzi vari kupi vagari vemudunhu vakakwirawo mune rimwe gomo ravakakwira vachitiza tsaona iyoyi saka vazoita zvekuita yatingati roko yekudaidzana vachiona kuti ninga aripo here ninga hapo ninga aripi ninga hapo saka panonzi vanhu vanosvika 186 vaonekwa kunzi havasati vazivikanwa kuti vari papi munzvimbo yeward 23 kunonzi kwamutsvangwa ndo tsaona dzatiri kuwana zuva nezuva tinee tichiwedzera uwandu hwatinee tichinzwa tichikuzivisai kuti zvamira sei saka tinotenda vana vezimbabwe vari kunze kwenyika tanzwa kuti mabatanawo zvakanyanya nevari muzimbabwe mukuunganidza zvikwanisiro tiri kuona musouth africa vari kushanda neembasi yezimbabwe iri musouth africa mukuunganidza zvekushandisa nemari tiri kuonawo muno muamerica kune baba vanoitwawo freeman chari vari kutungamirawo nekubatana nevana vezimbabwe vari muno muamerica kuunganidza mari tinonzwa kuti yaakusvika kuma40 000 kana kudarika yavari kuunganidza tichinzwawo zvakare kuti vana vezimbabwe vari mudunhu rewashington inonzi washington dc maryland virginia metropolitan vari kurongawo kuita mabiko ekuti vareize mari yatingati fundraising nemusi wemugovera muno muwashington dc kuti vawedzere pamari iri kuunganidzwa havepo iye zvino tonzwawo kuti kuunited kingdom ndo zvimwe chete variko vari kuunganidzawo mari nerubatsiro rwakasiyana siyana kucanada nekwese kune mwana wezimbabwe tinokutendai kuti tinge tichibatana munguva yekuchema ndo zvinotarisirwa kuti vana vevhu tinge tichiita kana mumwe wedu awirwa nedambudziko pindai muchirongwa muchitiudzawo zvakamira sei zvii zvamuri kuita kumatunhu amuri chirongwa chinhu hachisi chevari kunze chete kana vari muzimbabwe pindai muchitiudzawo zvinhu zvakamira sei chris
Yes, jonga siyalamukela zulukandaba kuhlelo lwethu lwe-Diaspora Forum Live Talk. Lamhlanje ke siqhubeka ngodaba lokwehlelwa ingozi yezulu esigabeni seManicaland. Siyazi ukuthi engangu eChimanimani yikho ke okufe khona abantu abaningi sizwa kuthiwa izolo kubekwe abantu abakwana bona amachumi amane i-40 bangcwatshiwe engangu lapha sizwa njalo kuthiwa kulo sobhizimusi nguyophathisileyo ngokubadingela ke amabhokisi njalo siyabona ukubana namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ubekhonale le qula lake elibalisa umsekeli wakhe umnumzana Chiwenga labanye ke ezinye iziphathamandla zikahulumende ye bathembisile ukubana hayi abantu abasoze befe bebulawa yindlala ngoba bazadinga ukuthi babaphathise kodwa siyazi ukubana bengazanga batsho njalo bayakhona asebencedisele bakhona abalokhu bedinga uncedo lokuphathisa emazweni atshiyeneyo agoqela khonapha kwele Melika lapha kwele Melika ukhona ke umnumzana Freeman Chari yena okhokhela imizamo yokubuthelela imali sizwa kuthiwa imali yakhona isisedlula yona amadola azinkulungwane ezingamachumi amane more than 40,000 ngesilungu 40,000 US dollars hayi khona bond jonga US dollars greenbacks hayi siyayincoma kakhulu imizamo le siyabona ukubana ilethe ukubambana kukaZulu abantu bayaphathisa kakhulu sibili lase South Africa sizwa kuthiwa inhlanganiso ezifana labo Zimbabweans community Zimbabwe community in South Africa labo babambene labanye lesigodlo someli embassy bathi bona bazabuthelela uncedo baluhambise ekhaya kwele ngilandi lakho yiso soneso bayancedisa abantu ye yikho sifuna ukuxoxa la ngakho lamhlanje kuhlelo lwethu lingasifonela ke kunombolo ezithi +1 202 465 0318 sixoxe jonga
ngizozo regaitone kuti pane vatatawana here parunare allo ndofunga tichiri kuedza kubata vatinonge tichitandara navo kana kuti vadari vedu vatichakurukura navo asi musakanganwa kuti chirongwa chinobuda pama Facebook page yedu www.voazimbabwe.com kwoita www.voashona.com ne www.voandevele.com tiri kuona mabasa ari kuitwa zvikuru muHarare tachiona mifananidzo nemavideo sangano kana kuti kereke ye Presbyterian yeku Highlands kuri kuitwa basa guru rinotendwa koitawo vakawanda vari kuisa padiki ipapo zviri kuzounganidzwa izvozvo zvekuti zvinge zvichiita mirwi yatiri kuzoona iyo pamavideo tinokutendai muchiramba muchidaro pashoma ipapo kana pazobatanidzwa panokura saka muchiona kuti nzizi runotanga ruri tsipiti rozopedzisira rwarwizi rwokuti munhu auchakwanisi kuyambuka kana kwakakwanaya rwakazara nokuti pane paita madiridziro ndo zvimwe chete nekupa kupa ikoko kudiki kunoitawo diridziro kuchikura mune ramangwana regai tinzwe pane vati vapo here parunare Chris
ye ai siyabona asikatholi sikhangelele sikhangelele ukubana sizaba laba esibanxusileyo ukuthi siphathisane ke kuhlelo lwethu kodwa ke singakayi kachana sike ni sibone ke lokho kuphathelane lohlelo lwalamhlanje
Hello, tine mutereri Chris Parunare. Hello.
Yes, mayadi baba.
Takasimba makasimba baba, zita ndiani?
Chief.
Chief.
Chief Dombo.
Chief Dombo, muri kufona muri kupi?
Tiri kunoze Queenstown baba Eastern Cape South Africa.
Eastern Cape South Africa. Aiwa maita basa nekupinda muchirongwa. Zvatoda kuti tiite Chief Domboka. Ndezvekuti mutitaurire zvese zvamunoda kuti kurukure nhasi. Tichatombokuchengetai zvenyu seguest yedu. Vamwe vanenge vachidawo kupinda muchirongwa kana vaine zvavanodawo kubvunzai. Vachibvunza nekuti kana tawana mukana wekubata changamire kudai. Havangonzi sumusai. Handizvo here? Titaurirewo zvamoda kutaura pamusoro penyaya iyi.
Chekutanga ndine chiziviso.
Ehe.
Chekuti kune hama dzedu dziri kusaidi kuno kuEastern Cape. Tine mota yatanga tawana kunoku. Yekuti kana pane vanoda vachanoda kubatsira zvingave chikafu, zvingava mbatya. Zingava chinyangwe mari. Tiri wanokwanisa kusika kana Queenstown, East London or Port Elizabeth. Tine namba handizive kana vachikwanisa kune vakateerera. Tine namba dzandirogona kuvapa vagone kufona panamba idzodzo kuQueenstown, Port Elizabeth or East London.
Tipei namba dzacho.
062
Ehe.
158
Ehe.
682
6822. Vanotaura nani kana vakanga vafona?
Izvo vanotaura na Sister Miss Venu vanodunge vari mu Queenstown igende kupedze vari ku Port Elizabeth.
Yeah. This is Queenstown.
Yes. 063.
It's 27-63.
408.
Uh-huh. 4240.
Yes. Vanotaura namukoma Mo Blessing, Port Elizabeth.
Regaindono dzaka kwa naire number is, this is 7, 8, 9, 10. Andi shoshonda, andi shifunga watu nda, andi na kunyaso zinyora. Matuwanu taura na mkoma ani?
Na mkoma Mo Blessing.
Mo Blessing, that is Port Elizabeth.
Yes.
Ah, you are, tunotenda zukuru. So, taura ya inchief.
Tangati ya kuti, vemu iti landa andi leti ngue number foot.
Ndipei?
Kune vanenge vari East London, Southampton.
Zero eight one. Tichitarisa tsaona iyo kubatai kwa ya ita, tichona maefforts yesa amuru kuita kuunganidza mari nekutsvaga namba dzekuti wanda kubatsira vanga vachipinda vachibatsira. Zvii zvaita kuti munyanyo svika ipapa Chief Dombo, nokuti vamwe vanogona kungoti namwe mumwe hairambirwi sadzi.
Ya, tichida kutarisa sedambudziko iri. Idambudziko rinosvika usina kugadzirira.
Mhm.
Idambudziko ringagona kuitika seninhasi ndiri mugare muQueenstown. Zvinhu zvinogona kungoitikawo usina kana tarisiro. Saka matarisiro edu atinozviita, idambudziko rakawira nyika yedu yeZimbabwe. Kune hama dzedu neshamwari dzedu vakanga vasina tarisiro yekuti dambudziko rinovasvikira, saka zvakangovasvikirawo panguva yavasina gadziriro.
Mm.
Saka takada kutarisa kuti munhu akatorerwa mhuka zvingava kana tingati zvipfuwo handiti.
Mm. Hello.
Hello.
Yes, taura henyu.
Right. Ndanga ndichiti ukada kutarisa kuti munhu anenge akatorerwa zvipfuyo, vakatorerwa mbatya, vakatorerwa musha, saka panguva ino anenge asina kana pekutangira. Saka kuburikidzawo nechechi yedu iri kumwe kuQueenstown. Zvimwe zvatikaona kuti takadaiwo kuti tikwanise, because kune mumwe anenge ane mbatya pamwe yaasisakwana kana yaasisadi, bati kuti akwanise kuisvisa kuZimbabwe haakwanisi. Saka takatsvaga kuti kana pane vane zvavanazvo zvaanoda kuti tikwanise kuti tizviendese kumusha, then tinongounganidza tosisa pamwe chete nemota iripo zvotakurwa. Kunyange chii kana ndiro kana chii chaunongori nacho tichizauda kubatsira. So maonero atakazviita.
Ya, tinotenda Chief Dombo, ramba henyu muri parunhare. Tingotora mumwe muteereri tizodzoka kwamuri. Christine, mumwe muteereri.
Yebo Chongaso, leo mlaleli siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mkoma Chonga ngokungena ehlelweni namhlanje.
Ye, ngo Chris Gande lo sekhuluma. Igama ngubani ba?
Okay. Igama nguTalent Kanye ngisekhwekhwe.
Talent Kanye.
Yes.
Okay. Ungasiphathisa kuhlelo.
Ngikhuluma ngaloko okonakeleyo lapha elizweni lethu naseZimbabwe la. Into engiyithandileyo yikuthi sibe sibambene abantu beZimbabwe. masehlelwe yingozi. So bengicela ukuthi izinto lezi ziphathwe kahle ngoba kuze ngonke umuntu efaka omunye ngamunye okuncane. Kungangeni laba abalolunya olokuthi bona bafuna basuthe ezindlini zabo, siphathi kuphathise kubona labo kulungisiswe ikomiti ezabona ukuthi imali le izanikezwa kungakhangelwa mbala, kungakhangelwa ibandla olisekelayo, kungakhangelwa kuthole omunye ngamunye athole okulingeneyo.
Hayi, kuyezwakala, hayi, ngamazwi ayakhayo la, siyabonga kakhulu. Kodwa wena uphathisile yini?
Yeah, asibambi sithole thole lathi okuzimpahla nyana saphathisa nje ebandleni lapho singena khona.
Ah, okay, okay. Hayi, kuyezwakala kuhle kakhulu. Ah, so kusuke khona ngapho eKwekwe.
Yeah, umbona ngani kwenzakala ilizwe lonke ukuthi umbona ngani wonke umuntu ufakile isandla. Yeah.
Ah, okay. Hayi, kuyezwakala. Sibongile kakhulu mnumzane.
Lami ngiyabonga kakhulu, ngithi baduduze ubona labo abalahlekelwe.
Yeah, hayi, kuyezwakala. Sibongile.
Umbongile lami.
Ah, jonga, the caller, the talent is saying that he hopes there is a committee that will be formed to overlook all the donations so that, you know, nothing haywire happens, you know.
That's what I wanted to ask Chief Dombo. Chief Dombo, mchiri par nare? Oh, Chief Dombo, nare ya wea dona. Danshi na kuwafunza kuti, nukuti wa jinji, varum diaspora, wanda uzauti. Rubatsiro rwawo rushafambiswa sei. Zvimwe chetewo nevari kumusha vanoda assurance kuti rubatsiro runofambiswa sei. Tambonzwa gurukota rezvevashandi amai sekesainzenza vachitaurayo kuti vanenge vapa rubatsiro pamunosvitsa rubatsiro kumapoka ehurumende ivayo itai kuti mupiwe mareceipt. Takanzwawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuchimanimani vachiti pachatorwa matano akaomarara kune vanenge vawanikwa vachita zvehuori nezviri kudonatwa izvi kana kuti rubatsiro rwuri kupiwa uri. Saka tinotarisira kuti panenge paine kuteverwa chaiko kuona kuti rubatsiro rwaenda papi rwasvika here kwaruri kuenda. Iyewo munhu anenge achionekwa Krisa achinzi azoshandisa zvisizvo kana kuba zvinhu zvakaita semadonations akatarisana netsaona yakadai anenge ari munhu akareruka kana tichitaura pachizezuru. Nguru wakareruka.
Yabengela nhliziyo sibili muntu wako.
Kwauyawo nyika dzakawanda dziri kubatsira. Taona Tanzania, tanzwa mutungamiri wenyika vachitaura kuti iri kutumirawo kana kuti yatotumira ndege izere nezvinhu zviri kubatsira. Kwoitawo Botswana takanzwa kuti yakabatsira, Namibia nenyika muSouth Africa nedzimwe nyika dzakatenderedza. SADC tanzwawo kuti ine zvayaita. Tanzwawo zvakare US Embassy muzinda weAmerica uri muZimbabwe vachitaurawo kuti vaisawo munguwani mari inoita $100,000 ichange ichizobatsira nezvinhu zvakasiyana siyana kubva kumvura pekugara nezvimwe zvakadaro vachiti vachange vachishandawo nemasangano anopa rubatsiro. Rubatsiro ruri kuuya kubva kune nzvimbo nevanhu kwakasiyana siyana. Ndo nguva yakakosha yekuti vanhu munochemana kana mumwe awirwa nedambudziko.
Limqotholelo jonga. Ingcingo zethu zingani ziyahlupha lamhlanje. Besikhangelele ukuba sizabe sixoxisana labanye abasemazweni kudiaspora abayibo abaphathisa ngokuzama ukubuthelela imali yokuthi ihanjiswe ekhaya, kodwa hayi okathi simbone ngani silomlaleli jonga.
Ndofunga tine mutereri handiti. Hello. Makadi.
Tinofara chose.
Ndiani vatiri kutaura navo?
Ndomugari Matonodze.
Vamatonodze, muri kufona muri kupi?
Pare zvino ndakashanya kunonzi kuNorthwest.
Northwest. Northwest iri kupi?
Rustenburg, South Africa.
South Africa.
Asi ndiri mugari weMbulawayo.
Okay, uyakuluma futi?
Ya, nyenza yonkinto.
Pakanaka, tobva tangokubata nendimi dzacho dzese.
No, it's okay.
Yes. Tipei zvamungataura baba.
Ino zviri zvitatu zvandoda kutaura. Chekutanga, ndoda bata maoko pane mhuri yese Zimbabwe panguva yakaoma tiri tichemani wakashaikwa nehama dzavo nekuindisa nekuitsemera vakakwara padambudziko ratinaro yekutova naye nekukatsika. Chechipiri ndinoda kutenda zvikuru mhomho yese Zimbabwe yakazara matima nenyika nekubatsira kwawaita nekubatsira kwavari kuita panguva inoi. Shiva zvakare kuti demo zvinhu zvese zviri kubatsirwa nazvo zvagona kusvika kwazviri kuenda nezeravo zvakanaka. Tichizoita futi dambudziko rekuti kwadiye kundi kuchasvikira zvinhu kudee tagona kugadzira mamins ekuti zvinhu zvese zvauya zvakanangana nevanhu zvisvike kuwaridzi wazvo zvazvitsaudzire zvipinda nemwedzi vamwe vanhu
saka nyaya yehombe vamatonhodzi yamataura yekuti zvisazvipisira zvazodii zvadii panotariswa sei apa kuti vanhu vaone kuti ichi chatorwa chaiswa apa, nekuti taiona kana mune dzimwe makungano akaita semaindependence celebration kana ingava misangano yemapato ezvematongerwo enyika chaiyo, taizonzwa kunzi vamwe vazosungwa vanga vaviga kana ingava mombe yese yanga yaurayiwa ipapo shuga chichi nezvimwe zvakadaro. Pangatariswa sei apa nokuti mapoka ari kutumira zvinhu awanda endi vari kutambira vanogona kunge vawandawo futi nevamwe vasi vari kutambira vakanangana nekubatsira.
Chati inoropa rakanaka mumiri muno mukati nemaNGOs akawanda wanda angati agara achishanda ari mumamana ino tatagona kushanda through maNGOs iwawo aripo anotaridza kuti ane accountability yakasimbarara ogashira zvinhu ozvipfuudzira nenzira kwayo kuwanhu. Tinozomboita matambudzi kuti zvinhu zvabva kwatiri wagaro nemuzimbabwe tishishi pakuri vamwe vedu vari panguva yakaoma zvozvosvika zvaanezisarauyo munhu kuti ndazvodai ndozvinhu zvatinoda kuti kana tiri tisazoshandisa maNGOs togona kubatsira kana kuti tisazokanganisi tisazoabuse zvinhu izvozvo zvinenge zvawanikwa.
Munoziva kuti kune maNGO zvakare aitombopomerwawo nyaya dzekusabata zvakanaka mari nezvimwe zvakadaro, saka ndiani angazotarisa mupurisa kuti chii chaitika manje?
Zvinenge zviri kure nakure pari pashoma shoma pane zvatinozomunzwa kuti mari yakati yakati yakanga iri pakati ifanoshanda zvakati yakazongotsakatikaite pakashaka kana uye asungwa. Asi zvekumaNGO dzirikana yekuti tiona vanhu vazhinji vanodanzi kana ainotaaraudzira zvinhu zvikana kuti patsaurwa takaonda zvakadini patohwa ifune yakadini kuti munhu yaite sei aunzwe kumutemo.
Tinotenda, rambai muripo timbozwa kuna mukoma Chris neisindebele.
Ye mnumzana kunjani?
Hai yapira nkosi.
Ye ute ungapi kwamhlava?
South
Africa. Kodwa kobulawayo udabuka ngapi kwakhona?
Mina ngihlala udabuka kobulawayo, ngihlala kobulawayo ePhumula South.
ePhumula South. Hayi kuhle, ungasiphathisa ke kuhlelo siphi imbono yakho?
Right, imbono yami yokubila umthatho wokuthetheyo kwakokuqala ngithanda ukududuza labo abathonele ihlobo labangane kulokule sisehlakalisele izwi lethu. Njalo ngifisela labo abalimeleyo kule sehlakalo ukuze bafike basinyane. Okwesibili ngithanda ukubonga uZulu umthakazi isizwe seZimbabwe ngokusukumela phezulu ubabiza sisabele belekha usizo endaweni okulufuneka khona. Kungathi ukusukumela phezulu lokhu esikwenzileyo njengesizwe lapho kuyaqhubeka kunjalo sihamba simoya munye sisincedisane nxa site sathola okukhathaza njengalokho. Kukhanya njalo njengoba siyisizwe siboneza sishike isikhathi sokubonekeza kuthe sizintandane njengoba kungani iy'nkokheli zethu zingani ziqondakali zingani ziphuthulwa umoya yikho ngeintandane zijayele ukuthi nxa kuhambe nokuzima ziyabambana nje zidose kanye siyala phezu yakhona.
Kodwa ubona njani ukubana nga inkokheli ithe ibona kusiba lo dubolu nje bahambisana bonabo abakhokheli baya khonale abafike khona okufika ingozi le, ngoba sibona omunye uhambe ngomvulo omunye ohamba lamhlanje?
Into engisayo ezozinkokheli esikhathini esiningi ingqekusemzini wakho nxa kuthile nonkosikazi kungafika abantu bemzini ngingathi ngiyazwana la kuzothi ukunike impression ukuthi ngabantu abalobuntu phambi kwabantu. Kodwa ke nxa esinye isiphaka manje siyasukuma siyakhuluma kubi ngezinye izipho ezinye inkokheli, hhayi akutshengisi ukukhokhela kuqotho. Njalo indlela abasukume ngayo kubathatha isikhathi eside kakhulu ukuze baqashe ukunakala ukuthi hhayi asiye siza laphana. Kathesi nxa sikhangela ku-intanethi kudume ifomathina ihambisa osofa beyehlelwa ngumongameli. Ikati leyo ifomathina kuyukuthi iy'nkokheli zethu ziqotho ibizasebenza olunye usizo oluqhatheke kakhulu ndalo ukuthi isuke eHarare ithwele anye amasofa iyohambisa khona ukuze ukuthi ahlale iphinde yohlale kuyabise eHarare. Akutshengisi yini ukuthi iy'nkokheli zethu ezikufunayo kahle kahle azikuqondisisi.
Hayi, eyamasofa le asizo siyibambe kakhulu ngoba sike sezwa abanye besithi hayi engxenye umfanekiso lwana ayisiwo wekhaya ngoba kawukhanyi kahle ukuthi kungaphi.
Kodwa khona izimo yokusukumela sengani umuntu othe nje into kwenza wasukumela iyathi yokufuze kubonakale manje ngokuphazima kwelise ukuthi nakusenzakala umonakalo omkhulu kangaka inkokheli isukume ibe sebantwini inike kuwenkelelisa ukuthi kunike ngaleso sikhathi ukuze kukhanye ukuthi ngempela kube nenkokheli lapha elizweni. Ngabe ngoba ngithe ngikhangelisisa kahle kahle esikuza kuqala ukuthi okuqalisa lokhu sibone imfanekiso yama-helicopter ama-private one ade kudonethiwe nezinye iy'hlanganiso ngezinye izizalwane zezakule Zimbabwe ingathi thina sike kuthi esikhangela ukuthi lile ezinye izinto zokusebenzisa ezinekwedlula lezi ezama-individual ebefuthi ukuthi ngabe zingene ebantwini zasiza abantu masinyazana. Kodwa ukhanya but ukuthi kuthetha isikhathi eside kakhulu esingakabi lento esiyenzayo.
Hayi, kuyezwakala hayi, sibongile kakhulu mnumzana.
Hayi, ibongile
lami. Okay, ube lo busuku obuhle.
Yebo.
Ngine mntere Chris Barnare. Alo. 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 Ndofunga taita dambudziko renhare inofanira kunge yadona. Tinoda kutora mukana yekuzivisa vateereri vedu nevanotevera pama Facebook page yedu. Alo. Ndofunga nhare yacho iri kuita vari kutinzwira kure. Ndanichida kuzivisa vateereri Chris kuti pari zvino tiri kuita dambudziko nelive streaming pamafacebook page yedu yese ari matatu. We are having problems live streaming on our Facebook pages, but it's something that our technicians are working on. Totarisira kuti chirongwa chisachapera tinoita kukwanisa kuti mutibate pamafacebook page yedu ari matatu. Asi kune vari kukwanisa kutinzwa nepfenyuro paradio, tibatei, tipei namba dzenyu tikufonerei, tikurukure. Nyaya tiri kutaura inyaya inosuwisa yekuti nyika yarasikirwa zvikuru. Officially tinonzwa kuti kune vanhu vanoita 98 vakashaya, asi zvinonzi uwandu hunogona kudarika nekuti kuchine humwe dzimwe nzvimbo nerumwe rufu zvisati zvarekodwa officially. Vamwe vari kutotaura kuti vakashayika mutsaona iyoyi vasati vazivikanwa kuti varipi vanodarika mazana mashanu kana kuti 500 vakafa, vachitarisirwa kuti vanogona kunge vachitosvika kana kuma120, asi official figure iri kuti 98 makumi mapfumbamwe nevasere. Tanzwawo kuti mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vaenda vekoko vakanobata maoko pamwe nekusangana nevakawirwa netsaona vakavimbisawo vagari kuti aiwa nyaya yekuti chikafu hachiko inyaya yekuti zvinhu zvokuti hazvisati zvatakurwa chete, asi hakuna anofane nzara nekuti chikafu chiripo chiri kuwaniswa kubva kuhurumende nevanobatsira. Imwe nyaya yataurwa naPresident Chris inyaya yekuti hurumende hanzi yakuzoita matanho akaomarara nenyaya yekuti vanhu vaonekwe kunzi vavaka munzvimbo dzakakodzera, nekuti nzvimbo dzimwe dzadzichivakwa idzi vamwe vangu vachivaka mujinga megomo. Saka pakanaya apa makomo aya haasi makomo ekuti idombo, mavhu akawondomoka akazofushira vanhu vakawanda nedzimba, ndizvo zvakauraya vanhu vakawanda yatingati mudslide. Saka president vati pachatorwa matanho ekuona kuti vanhu vavakira munzvimbo dzinenge dzichitarisikwa kana kuti dzichikomekedzwa kwete kungoti sabu kwa anoti iwe wakira hapa. Iwe uzutai wa nduda angu mjingame gomo. Wamu wano taanzi mgomo ndoma ndoma ya tuona shudishiri miri kana watu wano wano vangu wana imba yangu kuti imba ya marata ili mgomo ndopa ningi. Izo sundoe zungwe zesini shukita wati tinga tipinda mtsaona. Kwete wamu wano wakira mjingame nzizi chaimo mekuti ruiziru waka zarisa. Rukango fashukira. Shunia nyetika usiku zini makarara makutongo pindu wane mvura mzimba. The next thing wanu watoshaya. Saka vatsinira nyaenda nchigaro nchifungo wa inu kuti mzimunguwa matino wakira nipa tino chua uti wakire zifuno tisa panjozi. Nikuti nzimbo zakawanda zinoita shakaita sima mad slide. Tineta wakira mjingame makomo. Kana kuwakira pamsoro pe gomo asi riri gomo raka risina ifura kasimba. Rikuti kwa kanaya mfura ya kanyanyo wanda. Ifura kutuondo moka. Paa kuita tsaona. Dai kuri kuti wakawakira mujingame gomo kune mai makomo seari kumusha kwangu murewa uku rekuti rinenge ringori zidombo rakaita kuenda nakuenda airo hariondomoke kana zvodi unogona kwakirapo asi unochenjerawo kuti mamwe matombo anenge ari pamusoro pegomo iroro kwakaitikawo rimwe disaster kana imwe zvine zvangoitika anogona kukunguruka achiuya achipunza futi misha Chris.
Yeah, ile muzwa lapo uJongo uyachasisa kubana umongameli ukhuthaze uZulu kubana nga lisakha izindlu emakhaya lapha libona ukuthi aliyakhi phansi kwentaba liyakha liyakhe endaweni eyokuthi nga kungaba lodubo olufana lalolu alisoze libe lisengozini. Ye siyabona ukubana zikhona indawo ezifana lasematopo ematojeni laphana hayi ngale kungane intaba zakhona azifanda lezi esikhuluma ngazo kodwa zikhona kwezinye indawo ukubana ungakha izulu lingabuya elifana lalona lelo izulu lesiphepho lingakuwonela kakhulu likudilizele indlu yakho ngokunye okumele abantu bakucabange nxa besakha Jonga.
Rikaiti wene kuti tingakwanisa here kuti tibate mukoma Freeman Chari ndemumwe wevanhu vari kutungamira mukuunganidzwa kwemari muno muAmerica. Saka toda kuti uone kuti ngavabata here nekuti vamwe vatatichedza kubata kuSouth Africa namba dziri kunetsa anofunga nhare dzedu dzine dambudziko tatichedza kubata vakasiyana siyana vemasangano akasiyana siyana kusanganisira vemuno muAmerica vatiri kunzwa kuti vari kuita mabiko nemusi wemugovera yekuunganidza mari tiri kuedza kuvabata asi nhare dzinenge dziri kuti itei dambudziko kuUnited Kingdom tatine vanhu vaviri vatatu vatatambovimbisana navo. Asi vamwe wacho vanenge vazoti ndofunga tazobatikana chiregai tione kuti ngaita sei vanhu vavazotipo taure nawo nhamba dzai dziri kuti netsei saka tichiri mukati mwekuedza kuti tibate vatinotaura nawo asi imi vana vezimbabwe vari kwese kwamuri rambai muchiita zvamuri kuita izvozvo kubatsira kutumira mari kutumira mbatya kutumira chiine chii chinonoshanda vakawanda tiri kunzwa vari kutumira chikafu Chris anzi vari kutumira hupfu beans matemba zvizvi asi vamwe varikukanganwa kuti vanhu ivava havana kana midziyo yekubikira yakatakurwa nemvura saka rimwe dambudziko iroro kuti mahopa hupfu nematemba asi havana poto yekubikira
lenkuni huni
huni hakuna zvakare saka kune dambudziko rakakura rekuti kutotanga kana tikashitarisa pedu kumusha hanzi unenge uchitotanga rowara usina chauyi nacho ukatotanga rowara dzimwe nguva unogona kuita raki rekuti kune kuine huni dzinenge dziripo dzokuti unogona kuzoshandisa regai tinzwe tine mumwe wevari kutungamira urongwa muno muWashington DC metropolitan area rwekuunganidza mari muno muAmerica yekubatsira vakawirwa netsaona yecyclone Idai. Tina Muzvare Masi Guramatunhu makadi
makadi vakandemia
aiwa tiri wapenyu tinotenda zvikuru nekuwana nguva yekupinda pachirongwa chedu. Mungatiudzawo urongwa hwenyu hwekuunganidza mari tinonzwa kuti vanove muno muAmerica zvizvarwa zvezimbabwe zviri muno muAmerica maunganidza mari inodarika 40,000 yatinonzwa kuti iri kubatwa homwe yacho namukoma Freeman Chari pamusoro pezvo imi vemuno metropolitan area muna kuneta aiwa makutoita imwe rimwe basa rekuunganidza zvakare mari tanzwa kuti mune imwe fundraiser mukupera kwesvondo titsanangurirewo pamusoro peurongwa hwenyu.
Hongu, muri korekti zvikuru nekuti zviri kudiwa zvacho kumusha zvakati wandei. Saka isuwe Zimbabwe Diaspora Network, North America, kabatana nemamwe maorganization ari munomu DC, anoitayo ana Forward in Faith, Tisu Business, NADIG, Zimbabwe Nurses Association, Wapomba Opota, Love Sisters, Zim Fellowship, the African Apostolic Faith. Takataka taro tati sema Zimbabwe singongana pamwechete se community. Tichieuka dambudzikora wana wamwedu kumusha. Nekutichirezo mari ichabatsirikana pane imwe yakanzwa karigara. Nekubatsirikana nekuti tiri kure zvikuru. Asi tiri kuno kupane zvishomo izvozvo zvatinokwanisa kuita kuti batsire vamwe.
Tichitarisa muzvare Guramatuno vakawanda vanoti kuti ungopa mari yausingaziva kuti ichanoshanda sei mberi. Hazvino zvinovanetsa vakawanda. Tichitariso dzimwe nyaya dzecorruption kana huori dzadzichimboitika nenyaya dzekubatwa kwemari. Vamwe vachitotiza nemari yechema chaiyo parufu. Muri kukwanisa sei kuti vanhu muvape chivimbo tichiona kuti nguva diki diki vanhu vanga vatounganidza mari yakusvika kuma 40,000 kana kudarika?
Saka isu zvatiri kuita hatisi mari tiri kungokolekta yedu kunoko asi iri kubva yatumirwa kumusha kune maorganization ari reputable ari kutoshanda basa iroro nechekare. Mukaona izvi muchitarisa mumapepa kana kungave pabanana pasocial media muri kuona pane maorganization aripo kudhara yakaita semachechi ananyaradzo anaani anaani ndo watida kuti tipe mari vanhu vagara vari kushanda vari on the ground. Mari hapana ichasara kuno ende zvese marisiti nei zvese zvinenge zvatumidzirwa tinenge tichida kuti wazopewo watirakidzewo so that vanhu vaone kwakaenda mari dzavo.
Ndizvozvo Christina muzvare Masi Guramatunhu vanoshanda nesangano reZimbabwe Diaspora Network North America ZIDNA ndoyatinonyanyoziva. Takanyanya kuzoteera mazita aya muzvare Guramatunhu vamwe tiropeza tarasika ZN ZD NNA
ZIDNA tinoiti ZIDNA
ndo rakareruka iroro. Yes, Chris.
Yes, welcome to the show.
Thank you.
Yes, as women, I know that, you know, women, especially in Zimbabwe, face, you know, peculiar problems because they are women. So are you thinking of that as you raise whatever relief you are sending back home?
Well, indeed, we hope that the money that we'll send will help women mostly because, you know, women are the caretakers, they are the nurturers. So, you know, by default, they take care of the whole family. So hopefully the money will be able to assist the families that are, you know, that are headed by women. And even then, in general, you find that a lot of families are now headed by women in Zimbabwe due to the various problems, you know, with the HIV and all that. So obviously we are concerned about the women because, you know, we were looking at some of the pictures and we saw that a lot of women were affected.
Totarisawo imwe nyaya muzvare Guramatunhu inyaya yevana vasina vabereki. Munoziva misha yakawanda yanga ichitungamirwa nevana yatingati family headed child headed families kuZimbabwe. Nderimwe dambudziko rekuti vana ivavo vanenge vasina vanokasika kuvabatsira kana kutarisa kuti varipo here nguva yetsaona inei. Mune mamwe masangano here amuri kushanda nawo wekuti munovati tinanganisirei kana kuti nanganai nemadzimai, nanganai nevana, nanganai nevakwegura?
Isu zvindambotaura zviya kuti isusu hatis on the ground. So sekudaro hatidi kuti tiite dictate kune vanhu vari on the ground. Tiri kutarisira kuti vanhu vari on the ground they really know what the problems are. So ndosaka tiri kushanda nemachechi nekuti machechi ndo anoziva zviri macommunity zvakawanda nemadambudziko anofesa macommunity.
Thank you so much. Ramba yanyu muri parunare timbotora muteereri. Hello.
Oh, hello.
Yes, makadi.
Awa, tinofara kana makadiwo.
Ndiani avo?
Zita ndiitwa Fidelis Chimombe.
Mukoma Fidelis, muri kupi?
Ndogara muBoston.
Muna muAmerica.
Yeah.
Thank you so much for joining us.
Yeah, no problem. Yeah. Chemtanga, ndoda kubata maoko. Vana veZimbabwe vakarasikirwa kuchimani mani. Ndambudziko rengo idai. Asi dambudziko iri ratatsa zvinhu zvakawanda. Tinoona kuti ratatsa kuti isu sevanhu veZimbabwe tinokwanisa kubatana kuti tibatsirane. Zvinoreva kuti oso tinokwanisa kubatana futi kuti tivake nyika yedu. So tinoona kuti vanhu vakawanda vari kuunganidza mari. Kuna mukoma Freeman Chari vari kuOhio vari kuunganidza mari. Vamwe chechi veZimbabwe vari kukwanisa kuunganidza mari. Zvinhu zvakanaka zvaita kuti isu vanhu veZimbabwe tisiye zvepolitics, tisiye kuti MDC, tisiye kuti ZANU PF, tibatane kuti tibatsirane sevanhu veZimbabwe. Asi tinoona kuti panguva yakadai, panguva yekuti vamwe vari kutambura vamwe vanhu ndopaunda kubatsira vamwe vanhu. Tinoona kuti dzimwe nguva ma NGO mamwe magroups vanotanga kuda kuunganidza mari. Then mari yacho haisi mari yose inoenda kuvanhu vayaunganidziwa. Saka panguva ino ndangokurudzira kuti vanounganidza mari kana kuti vanhu vanopa mari ngavabatane nevanhu vakavimbika. Toona kuti mukoma Femenchari munhu akavimbika bhozi vakambounganidza mari pakaitika nguva yekorera. Vakambounganidza mari pakaitika vanhu vakapfurwa muna January. Saka kana vachinge vatumira mari kuZimbabwe vanotumira futi feedback kuvanhu vakapa mari kuti mari yenyu yamatumira yakashandiswa zvakati zvakati zvakati. Saka ndinokurudzira kuti mamwe maorganizations vari kuunganidza mari vadzoke kuvanhu vapa mari voti mari yenyu yashandiswa zvakati zvakati, kuti vanhu vave nechivimbo mune zvinhu izvi. Pane kuti vamwe vanhu vopa mari vozonekwa vachibatsirwa.
Ndizvozvo, maita basa zvikuru mukoma, maita kunge mune kamuti mukanwa, nokuti mukoma Freeman Chari vabva vangopindawo muchirongwa chedu izvozvi.
Yeah,
thank you so much, Chris. We want to welcome Mukoma Freeman Chari. But Mukoma Fidelis Chimombo is in Boston. Said this disaster has shown Zimbabweans one thing, that they can unite when there is a cause to fight. And he said the good thing is people put aside their political differences. And also he touched on the issue of transparency for those who are handling these donations. And he singled out Mukoma Freeman Chari as one of the honest people he knows who are working to collect these donations. And fortunately, Tana Mukoma Chari Parunara.
Yes, Mr. Chari, you can hear how people perceive you. Welcome to the show.
Thank you. Thank you. It's humbling, but thank you so much.
Yes, yes. So can you give us an update? How much have you raised so far?
Okay, so in terms of money, we have raised about $40,500, United States dollars, that we have raised. And we have been increasing our targets at $50,000, and I believe we will be able to reach that goal probably by midnight tonight American time. Then in terms of other efforts, because you have to realize that the efforts have been, you know, it's not just me who has been doing these efforts. Because we have been a team, there are other people who have been on the ground in Zimbabwe. We have been doing other kinds of, not just fundraising, but, you know, collecting a lot of things. So we have like people like Sean Mullins and Jackie who have been doing all the stuff at Highlands Presbyterian Church. And I can tell you that by today in the morning, we had sent 30 ton trucks to Jimani Mani. So we are talking about those huge trucks that have gone to Chimani Mani with food, food, clothing, blankets, you know, all these things that have been donated by people. Because people in Zimbabwe themselves have been so forthcoming with donations. It's just overwhelming. So those trucks are down in, I think because of the roads are impassable. So they are down there close to Chimanimani, and there have been negotiations to get the food stuff now to the respective places. I know they have been helicopters. I know Mr. Masio from Econet I don't know if I should say donated, or he's paying for a helicopter, some helicopter to do some of the deliveries. I know there are people who have also volunteered their helicopters to do some of these deliveries. But the Civil Protection Unit also, it has to coordinate these things because, there's danger involved. So they are, from my understanding, they are also coordinating these things. And I'm sure by now the dropping of food and so forth, they've already, started. Some people might not have gotten the food and so forth, but there is food that is on the way, and it should reach the people.
That sounds like very good. But, Mr. Chari, there has been some concern over the fact that the type of food that is being handed out, like beans and mealie-meal, for example, people don't have firewood and so forth. What is your take on that?
Yeah, that's true. Again, these are issues of coordination, and I think everybody here would understand that, this is something that happened. So my issues of coordination are also, cropping up. But what I can say is, because so many people have donated so many things, I can tell you that we have like gas tanks that have been donated, I think maybe like 50 or 100. I don't know. There are lots of gas tanks that have been donated. Pots, we have mealie meal, we have canned food stuff. So we are trying to get, the food to the people, and also get things like gas tanks to them. If there's food that they can eat and consume at that point, without so much cooking, it is obviously preferable to get it to them first. But there have been issues of coordination, and that's why even myself, I'm stressing the need for good coordination, even with the military, with the Civil Protection Unit, and with other organizations that have also been coming in, because things have to be done.
Mm-hmm. Thank you so much, Mukoma Chariramba, henyu muri parunare. Ndombodzoka kuna Muzvare Guramatunhu. Tinoona kuti mukupera kwesondo mune mutambo wamuri kuita wekuunganidza mari. Mungatsanangurira vateereri kuti uri kufamba sei?
Mutambo wedu uri mukwe Saturday mugovera. Usangana 1 o'clock, and tinenge tiripo zuva rese. Vanhu vachiuya tine tashiya kudya pamwe chete, asi chechikuru ndechekuti vanhu vape mari iyo tichange tichizotumira obviously kunana mukoma Freeman nemamutaura nawa kuti vaendese kumaorganization ari kumusha. And kunenge kuinewo fellowship nekunamata, nekuti tiri kuziva kuti pane varasikirwa nehama neshamwari, saka tichange tichinamatawo nekungoita comfort each other, nekuti tese tiri kunongouya all accepted nezvatiri kungoona nekunzwa. And pachange painewo maZimbabwenzi ari kunoku anoitawo zvemhanzi, izvo vachange vachitipakurirawo zvavanoita zvemhanzi. Kune magames nemaraffles, saka there's a lot, and just fellowshipping tiri pamwe chete, kungoyanana tiri pamwe chete.
Thank you so much. You can just do the same in English and this in the belly.
I don't know what in the belly, but I can say it in English that we hope that Zimbabweans will come out in their numbers just to come and fellowship together and remember the Zimbabweans in the Washington, D.C. area. But, if you are around the surrounding D.C. area, you are welcome to come and join us. Even the gentlemen that call from Boston, they can drive. They are more than welcome to come and join us. We are asking Zimbabweans to bring a dish and share in fellowship with others. And we are going to have a prayer just to remember the deceased and those that are mourning at home. And also there will be music and entertainment. fun and games, and there are lots of raffles. We have somebody, Tisu is an organization that sells Zimbabwean products. So, and then she's going to be sponsoring a raffle. So you might win some Mazoe, you might win Maputi. So do come along.
Thank you so much.
You know, meet new friends.
Thank you so much. Ramba, you muri parunare tine muteriri aripo. Hello.
Hello, Makali.
Aiwa takasimba ndiani avo?
Mukutaura na Tarisa ikapfunde.
Tarisa ikapfunde mutare.
Oraiti, tinobva kwamurehu.
Ehe, titaurire kuti zvakamira sei kwamutare.
Hatiri kuHarare, hatiri kwamutare.
Omuri muHarare. No problem. Tipei zvamuri kuwanawo.
Yes, isusu tiri kunamata nekuchema pamusoro pehama dzedu dzakaparadzwa nemvura. Saka tiri kuzvakana mai vataura vari kwamutare. Vari kuti kune nzvimbo iriko isati yasvikwa kune vakadzi vamvura kune mhuri dzisati dzaona rubatsiro. Sanga tichemawo kugavhumendi ndokune mahelicopters ndokunga kukonseta nyika veaifoti sanga kwanise kuenda ikoko kana zvichibvira vakadzi ivavo vakasitakura vachibvisa vachisa kunzvimbo dzekuti vanokwanisa kubatsirwawo itime.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Ndofunga muri kutaura mashoko ataurwa namai Linet Karenyi vanove nhengo yeparamende inomirira Manicaland pasi peurongwa hweproportional representation. Ndovatambotaura navo panhau vachitipa update, vachitaura kuti kune madzimai akazvitakura vamwe vatarisana nekupona. Asi dambudziko nderekuti pachipatara ipapo kana pakliniki pavari hapana mishonga. Ndofungawo navana mukoti navana chiremba vanotarisirwa kuti vange vachivabatsira. Tinoimba kuti zvatambonzwa mutungamiri wenyika vachitaura kuti kune vana chiremba nevakoti vatumirwa munzvimbo idzodzo. Dzimwe nguva kune kwakukwanisa kusvikika nokuti dambudziko hombe ranga richinzi migwagwa haisi kufambika. Thank you so much.
Nehama nevana ndavasise rubatsiro kuvaridzi varwo nekuti muzimbabwe mune vanhu vane dambudziko rekuti umwe achichema umwe anenge aisotinga aisa mari.
Thank you so much.
Oraiti maita basa misika ndemini.
Tinotenda morara zvakanaka.
Oraiti.
Christopher, Ms. Tarisa ikapfunde, she's calling from Rewa. I'm from Harare, but she's from Rewa. And she's talking about those pregnant women who are expecting in Manicaland, in Chimanimani, at one of the clinics where Member of Parliament for Manicaland, Ms. Lynette Karenyi, mentioned in our main show that they need the help, those women. So she's saying the government should try to either airlift those women or send assistance as soon as possible. And then she also talked about transparency on the issue of these donations.
I see.
Yes.
Chonga, we are fast coming to the end of the show. So, Mr. Chari, can you give details to those who would like to contribute to this very important fund?
Yeah, thank you. So if you are outside, because I'm driving right now, so if you are outside of Zimbabwe, or if you have a Visa or MasterCard, you can donate to the GoFundMe. If you just go, you can just look for me on Facebook or on Twitter at Freeman Chari. The links are there, so you can donate there. Yeah, if you are in the country, if you are in Zimbabwe, there are EcoCash billing, I don't know what they are called, billing numbers that are there that you can use to donate within Zimbabwe. You know, there are a number of citizen efforts that are in Zimbabwe. And I think most of the people who have been raising money, especially in Zimbabwe, I think most of them are doing it, you know, with the with a genuine heart. Of course, we can't discard that there are people who can steal.
No. Thank you so much, Mr. Chari. There you have it, Mr. Freeman Chari. You can assist Zimbabweans through him. That was the end of the show. Thanks for joining us. My name is Chris Gandhi.
Etichitendawo muzvare Messi Gramatunhu vezidna varimuno muDC anokuonekai ndinwenyu jonga kandemiri.